Vachitaura pakuparurwa kwehomwe yemamiriyoni makumi maviri emadhora emunyika muchinoi negurukota rinoona nevechidiki mitambo netsika muzvari Kesi Coventry, vaimbi ava vati kunyange vachitenda zviri kuitwa nehurumende kuvayamura mari dzavari kupiwa kumatunhu ishoma zvikuru. Mutambi kana muimbi anenge agutsa vari kusarudza anopiwa mari inoita madhora zviuru zvishanu zvemaRTGS, asi kana riri boka rinopiwa madhora zviuru zvinomwe nechidimbu. Mumwe mumhanyi, Memory Beremauro, uyo ati airarama nekumhanya mijaho mirefu, ati mari iyi ishoma nekudaro inofanirwa kupiwa pamwedzi wega wega kwete kamwe chete sezviri kuitwa.
Kumbiro chedu tanchikumbiro kuti fundi sezvo takaafektwa necovid, tanchikumbiro kuti iuyewo monthly. Sinzi hatichakwanisiwo kuenda kunomhanya, tairaramawo nekumhanya tikanzi econet ine tournament kuvicfos, taikwanisiwo kuenda young girls tichinomhanya, but apa zvakatotiomera. Saka tirikumbira kuti tikaapplyawo fundi ngaiuyewo monthly kusvikawo covid yapera.
Mumwe muimbi, Brian Soto, uyo anorarama nekuimba munzvimbo dzekutandarira dzakavharwa nekuda kwechirwere checovid-19, ati mari dzavari kupiwa dzinofanirwa kuuya nenguva sezvo vave kufane nzara.
I don't know, ninyaya yatinayo yecovid-19 iyi takabatwa, vamwe tairarama nemalive show chena tinoemba tinowana chauviri. Saka mubvunzo wangu uri pakuti amino mafanzi acho achakurumbidza here kuuya kufane nzara sevaimbi.
Muzvari Coventry vabvuma kuti mari dziri kupiwa ishoma, asi vati zviri nani nekuti ane ganda ane nyama hazvinzane neasina.
We are here today to launch the artists and athletes relief fund, and along the way, and we know that this is just a small amount, and we're hoping that the small amount can just help in any way that you see fit. We know we need to do more, and I promise that we will look at trying to do more for you.
Mumwe mukuru mubazi rezvemitambo, amai Hilda Garisa, vati mari iyi iri kupiwa kumapoka matatu anoti avo vanotamba zvekumiririra nyika zvakafanana nekuenda kumitambo yekunze kwenyika kwakaita sekumaOlympics, kwozoti avo vanotamba mitambo yemudunhu renyika dzakapoteredza, pamwe nevanotamba mukati menyika mumatunhu.
Tanga tichitanga kupa vaya vatinoti elite. Elite ndoo vanhu vaya vanotiendera kumaOlympic Games. Tatine mukana wekuvapawo mari, nokuti tinoziva kuti vanoda kuti vave vanhu vanoda kuvandudzwa kuti vaprepare. Tatinizori netayat yevatatichiti excellence. Excellence ndo maathletes edu akaenda kumaall Africa Games last year.
Gurukota reMashonaland West, amai Mary Muliswa Chikoka, vakayambira vose vakapiwa mari kuti vashandise mari izvi neungwaru, kwete kuipedzera mune zvinodhaka. Mudunhu reMashonaland West, vanhu vakanyoresa kupiwa mari vanosvika mazana matatu nevaviri kana kuti 302, asi vakawana mari iyi vanosvika zana nemakumi mana nevashanu chete, nekuda kwekuti vakawanda vakatadza kunyora magwaro zvakanaka anoita kuti vanhu vapiwe mari. Ndakamirira Studio 7 muchinoi, ndini Nunurai Jena.